America inoshoropodza hurumende yeHong Kong nekuburitsa kwayo magwaro matsva ekuda kusunga varwiri vekodzero vatanhatu vari mhiri kwemakungwa pamwe nemibayiro yairi kupa kune vachakonzera kusungwa kwavo uyewo kukanzurwa kwemagwaro ekufambisa evamwe varwiri vekodzero vanomwe kusanganisira vamwe vari kugara muAmerica. Mapurisa anoona nezvekuchengetedzwa kweHong Kong akaburitsa magwaro matsva ekuda kusunga varwiri ava mukupera kwazvita pamwe chete nemiriyoni imwe chete yemadhora eHong Kong ayo angangoda kusvika kuzviuruzana nemakumi matatu zvemadhora ekuAmerica yekupa kunenge vabatsira mukusungwa kwezvizvarwa zveHong Kong zvinorwira kodzero dzevanhu. Vari kunangwa rwendo rwuno vanosanganisira Carmen Lau, Chloe Chong, Tony Chung, Chung Kim Wa, Zika Leng, Mao Hohan na Joe Tay. Vari kupomerwa mhosva dzekukanganisa kugadzikana kwenyika dzinosanganisira kushanda pamwe chete nemauto ekunze nekupesvedzera kupatsanurwa kwedunhu kuburikidza nezvinyorwa pamwe nemashoko zvavaiburitsa pamadandemutande. Varwiri vekodzero vanomwe vane magwaro ekufambisa achangobva kukanzurwa vanosanganisira Ted Wynn, Anna Kuo, Elma Yuen, Dennis Kwok, Kevin Yam, Francis Hui na Joyce Hill. Vakatarisanawo zvakare nemari dzekune dzimwe nyika dzichabhadharwa kune vanenge vakonzeresa kusungwa kwavo nekuda kwekurwira kodzero dzevanhu kwavanoita. Muna chikumi 2024 hurumende yeHong Kong yakakanzura magwaro ekufambisa evarwiri vekodzero dzevanhu vatanhatu vagere kuBritain. Uye muna chikunguru nazvita 2023 hurumende yeHong Kong yakaburitsa magwaro ekusunga pamwe nemari dzekubhadhara vanenge vabatsira kuti vasungwe pasi pemutemo wekuchengetedzeka kwenyika we 2020 National Security Law kuvarwiri vekodzero dzevanhu gumi nevatatu vari muAmerica, Britain neAustralia. Mumashoko avakaburitsa mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMatthew Miller vakati vanoramba matano ehurumende yeHong Kong ekutyisidzira nekunyaradza vanhuwo zvavo vanosarudza kuita America musha wavo, vakati America haitsukunyuki mukurwira kwayo kodzero dzevari kunangwa nekungoti vanozadzisa kodzero dzavo dzekutaura vakasununguka. Vamila vakati kushandiswa kwemitemo yekuchengetedzeka kweHong Kong kune dzimwe nyika kutyora mutemo wepasi rose kunozvidza kuzvimirira kweAmerica nekodzero dzevanhu nekusununguka kwevanhu pasi rose. Vakati kuita kwakadai kunoratidza pachena kusakosheswa kwemitemo yepasi rose nekodzero yekusununguka kuita nekuungana murunyararo. Vamila vakati America inokurudzira hurumende yeHong Kong kuti imire kushandisa mitemo yekuchengetedzeka kwayo kunyaradza vane maonero akasiyana neayo.